tichitarisa team yeZimbabwe iri kuenda kuParis, tingati isusu iko zvino mamiriro atakaita tine vamaathletes anoita 5 mashanu. Isaac Mpofu wemarathon, men's marathon, ndiye akatanga kuqualifya, ndokuzoteerwa naStephen Cox anoita inonzi men's single sculls rowing, ndokuzoita Mutapiwa Makarau sprinter anoita 200 meters ndivo vamaqualifya, achiteerwa naRutendo Nyahora anoita marathon women, kwozoita wechishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba, iyewo futi ari mumanyi we 200 meters sprint men. Ndo vanhu vatinoti izvozvi ndo vaqualifya.
Muchange muri kuwanikwa muchidoma timu iri kuenda kumaolympics izere rini, makamirira chii pari zvino?
Patasvika iko zvino inguva yekuti maInternational Federations anoita seswimming neathletics negolf vaakutarisa marankings, vochiona kuti panhamba dzevanhu vaqualifya nemaathletes marankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatatomirira, taifanira kuve tichitaura nezvetimu yedu mangwana, but zvinhu zvatazomuva forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi veZimbabwe vagadzirira zvakanaka here, uyezve pane mamenduro angatarisirwa here kubva kumakwikwi aya emaolympics?
Tichiri kufinalize mapreparations, but ingati isiko zvino ndo mamiriro ataita, and tichitarisira kuti vese vandambotaura kana munhu achiqualifya, toti ndikatarisa wemarathoni munoziva kumanya kwaanga achiita, achiita matop 10, achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita, munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mumafinals nevakomana vese vema 200 vachimanya under 20 seconds, vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda. Vavazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vaita zvavanokwanisa kuita. Iko zvino hatisi kuda kupa pressure kumaathletes, but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mafinals vakazotiwanira mamedal, zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.